manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishipete nyura tirimu Washington DC linga lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 2, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kutoda kupa jekisisa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese kunzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chechinombopiwa munhu wechaimbopiwa vanhu vakamirira kuti rata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kunzi zvitupa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nezvitupa zvemarata.
Amai mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato ripi.
Amai Joyce Mujuru vanotungamira bato reNational People's Party vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi sezvo vachigona kubatanidza vanhu. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti Air Zimbabwe iri mubishi kugadzirisa zvinhu kuti ikwanise kubhururuka ichienda kuEurope. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vakaberekerwa munyika nevabereki vekunze kana kuti vanonzi maalliance vanokwanisa kunyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya kwete zviri kutaurwa zvekuti havana kodzero yekuvhota. Vanotiwo vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota nezvitupa zvemarata kwete zvakanzi namabharani mukuru wehurumende vatobaiwa mudede hazvikwanisike. Mukuzeya nyaya iyi tatanga nekubvunza mai makarau nezvevanonzi nevamwe vabva kure.
Mutemo wakajekesesesa, mutemo webumbiro remutemo weconstitution yedu yakajekesesesa kuti anonzi mupa kure ndeupi asisiri mupa kure ndeupi. Ndo mutemo watiri kungotarisa isu kana taa kuti avo vakaberekerwa muno vaine vabereki vangadai vakabva kunze kwenyika vakauya vakazoberekera vana vavo vari muno asi vari vanhu vanga vari musadhaki. Mutemo wakajekesesa pachena kuti vanhu ivavo havanzi vabva kure, vanhu vemuno muZimbabwe. Vanofanirwa kungobatwa sekubabatirwa netwa vana vakaberekerwa muno muZimbabwe vachiberekwa nevabereki vemuno muZimbabwe.
Saka vane kodzero dzekuvhota.
Mutemo watiri kuteedzera vane kodzero dzekunyoresa kuti vazovhota.
Touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mametal IDs zviri kufamba sei, zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro?
Hongu ndoda kupa jekesisa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chechinombopiwa munhu wechaimbopiwa vanhu vakamirira kuti rata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuzeki zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe ndine kodzero yekuvhota chitupa changu ichi. Isu tinogamuchira zvese izvozvo. Kana paine mashoko akabuda ekuti pane zvimwe zvisingagashiri ndinoda kukumbira ruregero kuvanhu veZimbabwe kana takavaita kuti vasanzwisisa kuti zvinorevei. Chitupa chese cherata, cheplastic nechebepa tinogamuchira.
Tochitarisawo idzo nyaya dzekutsvaga rutsigiro. Vamwe vari kuti ZEC inenge isiri kunyatsotaura nyaya totanga yekuti vanhu vese vawane mukana panhepfenyuro, zviri kufamba sei?
Nyaya dzekuti isu tichizopinda mukuona zvekuti nhepfenyuro dziri kushanda sei tinongotanga isu kupiwa masimba kana sarudzo ichinge yadaidzirwa. Kana isati yadaidzirwa kune rimwe bato rinoona nezvemashandisirwo emedia, ndiro iroro rinenge richiona kuti zviri kufamba sei. Isu simba redu rinongotanga kana sarudzo ichinge yadaidzirwa.
sachigaro wesangano rezimbabwe electoral commission amairita makarau vanga wariparunare muarare makaterera kune penyuro yevanhu ye studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave Mutungamiri webato re National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru vanoti vakapewa mukana wekutungamira nyika vanokwanisa kuvandudza zvino munyaya dzezveupfumi nekuti vanokwanisa kubatanidza vanhu vose amai Mujuru vanoti chido chavo ndechekuti mapato ose anopikisa akwikwidzane nebato rezanu PF musarudzo dzegore rinouya akabatana mukuzeya nyaya iyi tabvunza amai Mujuru kuti zvii zvavangaite kugadzirisa upfumi wenyika uwo waenda kumawere
upfumi wenyika kuti utange kushanda zvakanaka kutanga kuratidza kuti isu tiri kugamuchira kunge tiri kushanda tiri senhengo yepasi rino rese murunyararo mai Mujuru vanokwanisa kubatanidza chero munhu anongonzi mwana chizvarwa cheZimbabwe amai Mujuru vari kukwanisa kuunza kugutsikana kumabhizimisi emunyika neasiri emunyika nevakatarisira kuuya muno munyika amai Mujuru vanofanira kuunza kugutsikana kune vanoparunyararo vezve security forces amai Mujuru vanofanira kutaridza kuti vakazvipira kuunza kugadzikana kwashaika munyika kwenguva yakareba havafanire kuti kana vavepo votanga kuti nhasi vataura ichi mangwana vopidiguka voita icho mangwana vopidiguka vopandukira vamwe vavo kana kuti mangwana vobuda kunze kwenyika vakunonoparamurana nevavari kufanira kunge vachishandidzana navo vanofanira zvakare kutaridza kuti bumbiro rezvemutemo wenyika national constitution iri kutevedzwa nemazvo vari kukudzawo zvakare upenyu vanotya mwari zvinhu zvakadaro izvozvo zvinhu zvidiki diki zvinofanira kuratidza pasi rese kuti ha ruoko rwauya urwo rwasanduka parwakananga rwakananga kuti Zimbabwe inge iri yedzimwe nyika dzepasi rino rese nyangwe ivo vari muZimbabwe vacho vave nokugutsikana kuti amai Mujuru havasi kuzovhima munhu chero kana akavakanganisira kana akaita sei kwete amai Mujuru vagotaurawo zvakare zviri pachena kuti nyaya yehuori haina kunaka endi inofanira kupedzwa nekukasira nokuti ndiyo yaunza dambudziko guru muno muZimbabwe
asi vamwe vanenge vachikupikisai vanoti asi kamai Mujuru vakambenge vari muhurumende vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika chii chinenge chachinja
regai ndikutaurirei kuti 1980 kana makanga mazvarwa shoko rakatanga kuuya navamugabe nderekuti ngatiregereranei ngatishandidzenei zvakanaka nevaiuya nemabhombu kunana Chimoyo kunana Zambia Mkushi kunana Freedom Camp vaitishungurudza kuti vabereki vedu vazofunga kuti ngativambei mabato anopikisa hurumende asi munhu wese pazvakangotaurwa takaona zvichivagutsa zvichivafadza izvozvo handione paine chinhu chinganyanyisa kuomera vanhu kuna mai Mujuru vasina kubata reza yekucheka chigunwe chemuzukuru wenyu kana mwana wenyu amai Mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato ripi nguva yakashanda yemubatanidzwa amai Mujuru vakaonekwa nemabato iwayo ataishanda navo kuti ndivo vevamwe vashoma shoma vaikwanisa kugara pasi vachikurukura nebato rakanga riri GNU reMDCT tichishanda semhuri imwe chete yeZimbabwe uye kumwe kwacho kutaurwa kwazvinoitwa inini samai mujuru ndakuona sepane chauvinism nokuti paita mai mujuru mudzimai zvandinofungidzira kuti ndozvatakarwira izvozvo kuti tibvise.
Mutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo nezvenyaya yekuti vari kugadzirisa here zvinhu zvakapa kuti nyika dziri mugungano reEuropean Union dzirambidze nyika yeZimbabwe kuburikidza nendege dzekambani yeAir Zimbabwe kuenda kunyika idzi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGumbo nezvenyaya iyi.
Munyaya dzendege mune mitemo yamo uye zvenyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo yadzinoisa pakuti ndege dziburuke kusvika pakunyika kwavo. Zvakare zvopanobva rine mitemo inoitwa neyatinoti IATA inova ndo yatinoti ndiyo International Organization yacho yakafanana naenda kutaura inonzi ICAO. Saka nokuti isu tanga tisingachinyi kuLondon tanga tisisina ndege dzinofulaya kuEurope zvandazifanira kunge tichiita kuti tinge kuEurope zvanga zvisingachitevedzi zvazvo zvavanenge vachiita. Hazvisi zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvakafanana nokuti motikari yako inofanira kuuya kuservisi musi wa after exactly 5000 kilometers kana ikatozouya yava ne 5100 kana kuti 5010 kilometers inotozonzi kondemo kutwayaona kutevedza mutemo. Saka ndozvazvoitikara pandege dzedu dzokuZimbabwe tanga tisingachiendi kuEurope. Zvazvo zvavanenge vachiti mugare muchita ichi neichi neichi pandege dzenyu ichi neichi neichi pandege dzenyu plus hatidi kuti zvinge zvichinyorwa nemaoko tinoda kuti zvinge zvichishandiswa namakombiyuta twese takadaro itozvo zvinhu zvava zviri manyuwali tanga tisingashandisi makombiyuta vanobva vati hatidi kuti ndege dzenyu dzive kuno kuEurope kusvikira magadzirisa zvinhu zvenyu zvakafanana naizvozvo ichi neichi ndozvavakaita ndozvatiri bhizi kugadzirisa. Kana vakudaro unopiwa nguva nokuti zvakasvika pachinhano ichocho nokuti isu tanga tava kuda kudzokera kuLondon. Saka vakabvati kana muchirenge vava kuda kudzoka kuLondon ichi neichi 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 ndozvatinoda kuti muite. Saka ndozvatiri kushanda kuti tiite izvozvo zvatinogadziridza kuZimbabwe kugadziridza zvakasiyana-siyana zvanga zvinhu zvinhu zviri 12 zvavaida kuti tiite patakazoenda kuti tichinovarakidza isu kuti ichi neichi taita papasara zviviri.
Muri kugadzirisa here magwaro aya kuti ndege dzitange kubhururuka pasina matambudziko?
Ndozvatiri kuita. Zvandingangokutaurira kuti kugadzirisa radar redu nokugadzirisa computerization ndozvinhu zvikuru zvatiri kuita zvasara. Radar redu tiri kugadzirisa izvozvi, pacomputerization tiri kugadzirisa. Saka tobva tazvipiwa nguva yekuti paNovemba tisvike kunova taura kuti zvinhu zviya tiri pakati pokuzvigadzirisa kana kuti zvitatopedza. Toba kana tava kuapplya license iri kuenda kuEurope hapasina unotirambidza. Saka iyaya ndezvinogara zvichitevedzwa. Zvatanga tisingachitevedzi zvatinokodzerwa kuti achigara tichitevedze kana dati ndege dzedu dzifambe nenzira yakanaka.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku nezvezvirongwa zvavari kuita kuchipinge kumanikaland zvekusimudzira kodzero dzemadzimai. Tavabvunza kuti hurongwa hwavo huri kufamba sei.
Izvizvi tiri kutarisa kuti pane dambudziko rakati kuti rekuti vanhukadzi nenyaya yekuti tiogara kumaruzevha vari ku wana mikana mishoma shoma nekuda kwetsika dzedu dzemagariro dzemandau kana kuti dzekuita dzaita kuti patriarchy. Saka isusu sangano replatform for youth development tiri kufamba tichiedza kukurudzira kuti varume nevanhukadzi vange vachipihwawo kodzero dzakaenzana nekuti tiri kuona kuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika vanhukadzi vanenge vaakuitwa disadvantage nekuti vanhu vanenge vachingoti hai vakadzi hafanira kuita izvi vakadzi hafanira kuita izvi sekuti muri kuona kuti pane nyaya dzekuti maruzevha nyaya dzekumainda kana dzanachienda kumainda kana kuti dzimwe kodzero dzekuti tsika nemagariro dzinoramba dzangoita sedzakangorerekera kuti zviri zvinenge zviti kuvanhukadzi like mazuva ari kunyaya dzedomestic violence iri kuitika kana kuti vachi vechidiki vasikana vadiki vari kuroorwa vari vadiki tiri kuona kuti nguva zhinji zvinenge zvichingonzi aiwa zvinhu zvinotambirika saka tiri kuedza kukurudzira maruzeva mukugara kuti vanhu vaone kuti aiwa dzimwe tsika dzatiri kungoti dzakanaka dziri kutokanganisa
mungati muri kushandira nzvimbo dzipi apa
ndinoshandira madistrict rekuchipinge maconstituency anoti chipinge south chipinge east chipinge musikavani constituency chipinge central nechipinge west kanyanya kurerekera kunzvimbo dziri kudhuze nekubhodha kana kuti kwaari kusinganyanyofamba kwatingati kumaoutskirts nekuti tichitarisa nzvimbo dzekuchipinge zhinji dzacho ndokumamwedzi kurudze pasi kune dzakazonyanya kwaari kusinganyanyokuonekwa migwagwa kana kuti kwakanyosarira kunoti kana mafoni haanyatsobata ndokwatinonyanya kurerekera nekuti zvakawanda zviri kuitika zvaakutonzi nedzimwe nzvimbo haizvi zvakapfurika kare
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vari parunare kuchipinge kumanikaland makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne15460 kilohertz pa short wave iko zvino tochimboenda kuna marvelous mushanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous mushanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe amai vari kutungamira bato rinopikisa mune zvematongerwo enyika regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti bato ravo rinonzi chii
ini ndinonzi marcelina tikata ndakamirira bato rinonzi african democratic party kana kuti adp
mungatitsananguriro kuti bato renyu ririmire paripi pari zvino takatarisa kuti mamwe mapato anopikisa ari kupinda mumibatanidzwa
pari zvino bato redu reafrican democratic party tiri kutaurirana nevamwe vedu vari muopposition kuona kuti tingabatane sei tanga tichishanda neve MDC munera uyezve tiri kushandawo nevamwe mucoalition inonzi code tiri kuona kuti muna 2018 tingaronge chipi tingabude asi isusu shuru dzedu ndedzekuti dai maopposition ese abatana tarega kuita zvekusarudza kuti ava neava chete ndo pane shungu dzedu idzozi
mungati imi zvimingampinyi zvamuri kusangana nazvo panyaya idzodzi dzematongerwo enyika ndezvipi semudzimai
tiri kungoomerwa nekutaurirana nevamwe kuti tiwirirane tiri kungoona kuti tiwirirane nevamwe tinofanirwa kunge tine profile yakati simukirei saka tiri kuedza kungobuildawo membership yedu kuti tinegoshiete tiri pari nani zvemembership ndiri kuona kuti chinhu chinotaurwa zvikurusa mumatoxic coalition aya vanhu vanenge vachida kuunza membership patafura kuti isusu tine mamembers akati asi handiwo maonero edu isusu tinenge tichiti aiwa dai tambosiya zvemembership tombotaura kuti zimbabwe chii chairi kuda pari zvino vana vezimbabwe tingavabatsire sei tikanyatsoongorora maissues aripo pari zvino munyika medu nekuti masolutions atingaburitse sevatungamiriri vemapato akasiyana-siyana ndeapi tabva ipapo tozoona kuti ndiani anokwanisa manje kupa vana vezimbabwe zvavari kushuvira semutungamiriri wecoalition isusu ndoaprojecta tichi iyi aproach yakanaka seadp kutanga nezvatakatarisana nazvo kwete kutanga nemapositions
mungati imi pari zvino mune vatsigiri vangani uyezve pane zvamuri kuita here kuti muwanikwe imi muchikwezva vamwe vatsigiri kubato renyiri
pari zvino tiri momaprovinces 8 out of the 10 ndo matine mastructures asi tiri kuona kuti pane zvakawanda zvinotitaridza kuti tinyatsoita basa redu nemazvo zvinhu zvakaita semaresources mungoziva nhau dzepolitics idzi unonge muchizvifanda sebato varimo vacho muchiisa kamari muchiita sei saka tinoona kuti panyaya yemaresources takasiyana nemamwe mapato saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinotidzora shure saka tiri kutongoshanda patinokwanisa nezvatinazvo
tinoona kuti nechishanu pakabuda ipo kuti dare repamusorosoro remuKenya rakati iro sarudzo dzakange dzaitwa munyika iyi iro gore rino dzakanga dzisina kufambiswa zvakanaka uyezve vari kutarisira kuti mumwedzi muviri inotevera kuchaitwa dzimwe sarudzo zvii zvingadzidzwewo neZimbabwe panyaya iyoyi
Tiri kufara tichiona zviri kuitika kuKenya. Ndamboteerera hangu vaRaila Odinga vachitaura kuti vachiti ichi chidzidzo kune Africa yose. Ndikati dai Zimbabwe yakwanisawo kuteera mumashure nezvinhu zvakadai tichiratidzawo kuti tasvika zera panyaya dzepolitics nyaya dzemaelections kuti tega isusu vanhu vemuno tinogona kutarisa zvinhu zvedu toona kuti zvakafamba nenzira yakanaka here kana kuti hazvina. Tikaona tega isusu kuti hazvina kufamba nenzira. Inonyatsotigutsa toti aiwa ngatidzokorore izvi ndaona maturity mumakenyans nekungoonzwa kudada nemajudges avo kuti vanogona kutopasa judgments isina political motivation saka kwandiri zvinhu zvandikahope kuti tinozvikwanisawo muno muZimbabwe hapana chingatitadzise tikawana vanhu vari principled vanenge vachigara muzvigaro izvozvo vanotarisa vachiongorora vasina kuti vanotapota bato iri kana bato iri onyatsongotarisa mafacts kuona kuti zvinhu zvakafamba negwara rakanaka here kana kuti hazvina kana zvisina vopa judgment yakafanira izvozvo ndo zvatangoonawo zvakanaka kuchenya izvozvo
tombotarisa idzo sarudzo dzemutungamiri wenyika tichitarisa kuti dzichange dzichiitika idzo gore rinouya mungati mibato renyu rakagadzirira sei
isusu bato redu takagadzirira asi handifunga kuti ndingati tanyatsosvika patinofanirwa kunge tasvika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Marceline Chika Shavebatore ADP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vanoshandisa tsika dzechivanhu dzekurapa kuti vange vachiumbawo mamedical society avo kana kuti homwe dzekubata mari inenge ichizoshandiswa nevarwere pavanenge vachienda kunoona varapi muhurukuro yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Prince Mutandi Siwanda tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Siwanda
aiwa makadiyo dzeri vatereri
aiwa tinoimba vatereri vapenyu nhasi sekuru Siwanda tinoda kuti timbotarisa kurudziro yakapiwa nehurumende kana kuti mvumo yakapiwa nehurumende yekuti vanoshandisa nzira dzekurapa dzechivanhu vabvumidzwewo kuita medical aid society imiwo sesangano rezinata rinomirira vanoshandisa nzira dzechivanhu makatambirawo sei kurudziro
isu sesangano rezinata takaona zviri zvakanaka chose zvimwe zvinhu zvataiona kuti takadzvinyirirwa izvo zvii zvakataurwa ndozvitenda strike noti tese tiri vara saka ngationei kuti chikurutura kuti tiponese saka tineva tinoponesawo vanenge vachitotambudzika kuti vanoita sei kana tisina izvi zvemedical aids danga tichitori matambudziko nekuti tingati isu kana tichitarisa sesangano rekwedu tine membership inosvika kuma 55,000 that is Zimbabwe yose kuti ukatarisa kuti memba yegega inenge ichitora kana kuti inoshanda kana ne 50 pazuva vanhu kana kuti 20 to 50 pamwe up to 200 kwavatarisa vanhu ivaurona vari vamedical aid vamedical doctors kasi vanogara vari kwatiri saka isu tinotambira nekutenda zvakaitwa kuti tinge tichimutsawo maskimu nemedical aid skimu atinoito mashoko akatifadza sterei sevarapi
chinhu chamungatarisira kutanga mumazuva mapfupi anotevera here uye chinhu chamamagarawo miinacho here chisati chaziviswa nebazi rezveutano
tanga tisati taanacho saka takutoti sezvo titanzwa takabiki tamburo zvitoti tumbovabvunza kuti po president nyika zviri kuwani takutoona kuti regai tichitomutsoo zvedu
asi munofunga zvinobatsira nenzira ipi kune vanhu vanenge vachiuya kunorapa
tingati zvinobatsira pakuti kana pane iwo vane medical aid tindoti tibitsiri vasi ndoti mari iri kushupa kuti iko kunoku kana tichitarisa kwaane mari dzavanoti iwo maplastic mari ndo atonyanya kuti iyo yavanoti keshi yayo haiwaniki saka kukanga kune izvo zvemedical aid munhu achiuya zvakaane medical aid vazhinji vanotonetseka vanenge vaida kuti vaende kuti apa mutoda kuti tinonova kuti azvivona asi vandai akabata medical aid asi vandai avatambire medical aid zvimwe zvinhu zvanga zvichiita kuti munhu anenge achingorwadziwa kuti sei vanhu iva vasingapuwaitisichi asi anorarama nemishonga iwii ichivai ndo yaanorarama nayo yanu ndo kwaanobetserwa noti zvata tinosanganisa mafaibhila tosanganisa maprofeti tinawo iva toya futi mahebharisi ya ana mbuya nyamukuta vanenge vachida maservices acho vachimakutadza nekuti pamwe haana keshi
mungatarisira kuzoshanda here nemamedical aid society aripo kare kana kuti mune makutoumbawo yenyu
tinenge toda kuti ivo vatizgowo ivo varipo kare hatingavarambi nekuti tinoda kuti vatizgowo kuti vatore kuti vanotigashirawo tozoya mamwe anoumbwawo saka tinenge tichida kuti varipo ivavo ngavatigashirewo vatitambire ndo chimwe chikumbiro chatinenge tichida kuti tikumbire kuda aripo kare nekuti ivo vamwe vacho vavanavo ivavo vamwe vanhu vediwo isu vanoda rubatsiro kwavo saka titoumba mamwe ida tinoumba kasi nevaripo ivavo ngatishandei pamwe
mungava neuwandu here wevanhu vamunofunga kuti vanoshandisa nzira dzenyu dzekurapa idzodzi dzechivanhu
uwandu hwevanhu tinawo hwakati kurei kana tichitarisa nekuti mukadziona kuti dzimwe nguva kubva kuseri kusvika zuva rodoka tinoona kuti chirembo wegirigo irimwe chivanhu anokwanisa kunge achibatsira vanhu vanosvika kana kuma50 ya umwe anotodarika ipapo 200 tinoona kuti tinototidarikei ava tichiremba mamedical doctors vati totoona kuti vatori kumachi vanotoona vanhu vashoma kudarika pamunhu tikatarisa maprofit aya anenge achitokaidzira kana ma70,000 nekuti vese ivo futi varapiwo maprofit aya
aiwa tinotenda zvikuru sekuru Sibanda nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda neniwo futi
manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu
tinotenda zvikuru Jonga tisati tavhara chirongwa chedu tombonzwa kambo penge penge kubva kuna Titan
Love yako inofefeta Saka ndoda kukuchengeta Every day unisekeza Zula rangu unojegeza Nyangwe zviga nivengeza Ndiwe watenu nipengeza Wasa ndomba sane Mina nawe mele sandane
Nako kambo penge penge kubva kuna Titan tapatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vange vachivhota musarudzo dzegore rinoya nezvitupa zvemarata Amai Joyce Mujuru vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza upfumi hwenyika sezvo achigona kubatanidza vanhu vakawanda gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti ya Zimbabwe iri mbishi kugadzirisa zvinhu zvakaita kuti irambidzwe kubhururuka ichienda kuEurope aiwa taba tasvika kumagumo echirongwa chedu vateereri ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kwabulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe.
Ezindlela ngithi mina abantu obulawayo bengakhetha ulutho lwabo. Ungazi ubenzeni bayabavelela. Asima ngali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kubulawayo. Bayakwazi ukuthi ungazuvambe ubulawayo usuba kumathebeleleni.
Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo lizakuza ngemfanelo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja.
Esikhathini esibonile eminyakeni edlileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo siyafika lelo seso sibanga sokuthiwa hayi imali yangona ayitholakalanga izabhadalwa futhi besinika amanye amadilisa phambili.
Ibandla le-MDCT lilungiselela kuyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumaviki amabili azayo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe. Amabandla athi LMDCT, PDP, National People's Party, kunye leZANU PF, aphakathi kodubo lokudonselana amandla kakhulukazi kobulawayo. Sixoxe lengcwethe ecubungula ezombusazwe omnumzana Ambrose Sibindi, othi uZulu wakobulawayo wandise ukubambana lapho esiya kukhetho.
Ngizaqala kancane ngikhulume ngembali ukuthi ubona amabandla wonke obulawayo ngathi bonke bakhangele bona bani abantu bakobulawayo ngedluleni umantu bemadeleleni balembali esikhathi iyi-history enhle yokuthi bangakhetha ulutho lwabo babambelelekilo lanxa usubuya njani wabajedisa. Sizakhumbula ngamphele 80s ngesikhathi segugura wundu sili abantu babe ngobuningi kwakuyizaphu and abantu bebulawayo babambela kuzaphu. So kuthe sokuvuma ngo-2000 labana uvuka i-MDC abantu babambela ku-MDC kwaba lokuxokozela lokusukuluzwa kwabantu lokubothwa kwabantu kodwa sanandlela abantu babulawa babambe ngezindlela ngithini mina abantu babulawa bengakhetha ulutho lwabo mani bathe bengakhetha ulutho lwalo ungazi ubenzeni bayabambelela. Asima ngali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kubulawayo bayakwazi ukuthi ungazuvambe ubulawayo usuba kumathebeleleni and ngazo kunjalo futhi babe leqiniso ukuthi ungaze kube lokuxokozela lokothuselwa kwabantu lokuhlukuluzwa lokuthalani abantu bakhona bathinti bayaqina bebambele khonapho kuyikho libona amabandla enje ebhithizela njalo singabalekela iqiniso lokuthi ibulawayo njalo isilabantu esabangathi sebekhrumodlile abantu bonke elizweni ngendaba esingathi yilokhu ikubandlulwa abathi i-marginalization. So kula iziqebuqembu zabantu esikhathi ama-pressure groups amaningi akhuluma ngokuthi abantu babandlululwa laphana laphana amakhampani ahlonitshwa yonke into. So ngokwenza njalo isilabantu esingathi kula ma-activist amaningi ngokunjalo amaphathi befuna ukuthi sebethathe i-advise ukuthi kula ma-activist ngabamba bona ababantu kuzabalula ingase nasikhulumeni ngokhetho luka-2018 abantu senelisukubadonsa ngoba bazahamba sebefakaza bengaze bakukhombe leyo phathi ezakhonjwa iyalisazi ukuthi abantu bazaqoqwa bahambe bayevotela leyo phathi ngobuningi. Yikho engikunanzela ngokuthi kungani kukhanya kubhithizela kobulawayo.
Kodwa-ke kathesi kukhanya abantu bakobulawayo ababambananga ukuthi bafuna into enye. Ungathini wena nxa ukhangele ngeliphi ibandla kakhulukazi elingathola usekelo kobulawayo kumkhetho lomnyaka ozayo?
Kathesi kunzima ukuthi kodwa ngokubona kwami kukhanya nxa ikakhulu sengikhuluma ngala mabandla aphikisayo ayi-opposition nxa bengalungisanga izinhlupho zabo kuhle ngikhuluma nge-MDCT ngikhuluma nge-PDP nxa bengalungisanga izinto zabo kuhle ukuthi bone emabandleni abo balungisa into babambana. Ngibona kobulawayo mina kungavuka elinye ibandla elingamangalisa abantu elingagcina selihlanganise abantu be-GDD, lahlanganisa abantu be-MDCT, lahlanganisa abantu bezaphu, lahlanganisa abantu abakumjuru ngoba kukhanya ngathi abantu bangapha sebefuna ukubambana. Bathi bona isikhathi esiside besetshenziswa yimanti esiyizwa nxa ugoda ebantwini la, bathi besetshenzise kakhulu. So labo sebefisa ukuthi bake bazibambele izinto zabo, badinge i-leadership ezazithungamele esigabeni sabo. Engxenye kungenza indaba le yokubandlulula ukuthiwa i-marginalization yokuvuswa amakhampani kubonakala. So ngiwami umbono omncane nxa la mabandla omabili aphikisayo engananzelelanga kule nto into engavuka ngokungokubona kwami bekwenzakala khonapha kuground labesihlezi khona.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka onalo liza kuza ngemfanelo ngomnyaka ozayo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja. Izisebenzi kahulumende zithole iholo lebonus lomnyaka ophelileyo ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Jafet Moyo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Singani siyakhathazeka, siyakhathazeka kakhulu ngokuthi u-employer esikhathini esiningi umgijimele emaphepheni kungazange kube lesivumelwano. So ama-members ayakhonona ukuthi lokhu kwenziwa nje kungala kukhulumisana okukahle, okuqondileyo njalo ku-honest. Sibona ngathi wona employer nje uzenzela izinto azithandayo yena, kodwa ke thina ama-services siwanika ikakhulu ungakhangela nje izisebenzi zikahulumende yizo ezibambeleyo ukuthi uhulumende ame anike ama-services elizweni. Kodwa indlela izisebenzi ezibanjwa ngayo kayihle, akunasivumelwano, kodwa ikwakutshoyo ke employer ukuthi izabhadala kumnyaka ozayo. Esikhathini esibonile eminyakeni edlileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo, kanti siyafika kuleso sibanga sizo sokuthiwa hhayi imali yangkona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye ama-data phambili. So udubo olukhulu nje, kodwa kuyatshengisana ukuthi hhayi izinto phakathi kwelizwe kazimanga kakuhle ilizwe lamali.
Kodwa njengezisebenzi liyathaba yini ukuthi litsheliwe ukuthi ikhona kunalokhu esike sekuzwa kweminye iminyaka ukuthiwa khona alisozoliyithola ibonus?
Akukhabe lesivumelwano sokuthi kayikho, besivele sisithembile ukuthi izaba khona. Sikhangelela ukuthi uhulumende nxa le ndlela zokuthi ufuna ukuyimisa, ufuna ukuyiquma, kube yinto ekhulunyiswa nayo. Yes, siyajabula ukuthi nje uyakhonfirma ukuthi hhayi sizayithola, ngokuthi ngokubona kwethu ama-civil servants yibo ababambe umkhonomi welizwe. Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela i-bonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku-private sector because uhulumende yikho lapha abantu abashuwade ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo. Nxa bezathola le bonus kutho ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba, amakhampani angavali.
Hello ke ngumnumzana Jafet Moyo, onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MDCT lithi lilungiselela uyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumaviki amabili azayo. leli bandla eselihlala litshengisela e-United Nations minyaka yonke lithi lizaba litshengisela lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
We see reach out to amaZimbabweans amaningi across party lines, especially manje njengoba sesile alliance lamanye ama opposition parties under MTC alliance. Sesi reach out kubo abaningi ukuthi sibameme ukuthi babe lathi mhlaka 16 September eNew York. And lakhona futhi simema omakhelwana bethu abase South Africa ukuthi labo babambane lathi ngoba uGrace Mugabe siyazi ukuthi layo uyabe khona eNew York and ngale ndaba yakhe ayenzayo ukuchaya lo ntombazana eSouth Africa sibiza simema abafowethu labodadewethu abaseSouth Africa ukubana basijoyine sikhankase sonke ukuze sikwazi ukuqondisa izinto eziphambanisekileyo kakhulu ngelizwe lakithi laseZimbabwe.
Siyabona ukubana ukutshengisela kwenu okomnyaka odluleyo kugcine kuphazanyiswa ngabenhlanganiso eyalapha esekela umongameli Mugabe. Likhangelele ukuthi lo umnyaka ukutshengisela kwenu kuhambe kahle na?
Well, siyazi ukubana umbuso kaMugabe umbuso owodlame njalo futhi owokucindezela and umbuso ole-corruption. Abantu laba abatshengisela besupporta uMugabe it's mostly out of ignorance and also nokuthi ngabantu abathengwayo ngoba siyazi ukubana bebenikezwa from i-consulate office yaseZimbabwe bebenikezwa ama-t-shirt ezimali ukuthi bakhankase akusikuthi ngabantu abavele bona deep down belothando loRobert Mugabe njengabantu abazilambeleyo abadojestradini bethengwa ukuthi bazotshengisela ezifo uMugabe ulesapoti from abantu balapha e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika e-Virginia.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala fomembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngiselwagwelo enketa village njalo ngixoxa lo sobhuku walesi sigaba umnumzana Matthew Nketa. Ngiyakwamukela kuhlelo sobhuku.
Ngiyabonga Ntunga.
Ye, kwenzakalani esigabeni sakho?
Esigabeni sami kulezi nsuku kuhle kakhulu. Mina ngisobhuku mphinde ngikhokhele i-association okuthiwa yilwagwelo Heritage and Development Association. I-association leyi ikhangela konke kusukela kwezamasiko, kwezemfundo, kwezempilo, ikhangela into eziningi ezithinta abantu ku-grassroots kodwa sibambisana nohulumende ngoba kuwona lo mnyaka nje sithethe ukubambisana si-association ne-Ministry of Culture at district level ukuhosta i-district cultural week ekade isensukanini ibe nhle kakhulu.
Ngeviki ezayo sizwa kuthiwa kukhona okukhona kwezamasiko khona ngapho, kuyabe kusenzakalani?
Ngeviki ezayo besifisa ukuthi mhlaka 7 September emaboleni showgrounds kuhlangane i-traditional leadership yonke elwagwelo osobhuku abalisa izinduna abelapha izinatha lezipha lenkokheli zama-church nengatha zikahulumende u-DA namapholisa sizibonisana ukuthi next year 2018 ilwagwelo inganikeza i-chance yokuhosta i-national event yezamasiko. So sifuna ukuzobona umhlahlandlela ukuthi i-event enjalo engawohulumende esiphile sizayiphatha njani ngoba i-district event iphathe kuhle kakhulu. So siyiqalisa kathesi amalungiselelo nokuxoxisana nokuthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi siqalise ukulungisela ukucela izulu abeze abacela ngesintu labo baphume bachaye iganga abacela ngesikristu labo baguqe bathandaze sibonisane ukuthi kuzacelwa njani ngoba ukucela lokhu kule mikhuba yakhona esintwini esikristini lesintwini
engisakhula lapho engikhulele khona kithi lekomadlambuzi bezigcwele izangoma zigcwele iwosana ebezisiya komanyangwa ukuyacela izulu lamanje zisakhona kodwa ambona ukuthi zisaziningi njengakudala khona ngapho zikhona na izangoma zikhona na iwosana njengasendulo
izangoma zikhona kodwa osokuyinyamalele iwosana so siye saya kobulawayo sayacela abanye abanolwazi kwezamasiko ukuthi bazosincedisa ukuthi siyisize sizinkokheli zesintu siqalisele ngapho ukulungisisa lokhu ngoba khale okwakhathesi imitolo ekade ikhangelwa yize iwosana azisekho imitolo ikhona sibona kuyizikhonkwane khonokhuyana yikho siyacela ukuthi abalolwazi nokuphatha isintu kulolo hlangothi kusukela kwezikamambo kusuya kobulawayo kusehla kusiyenjeleke iwagweli iyakhala cela ukuthi abalolwazi babuye mhlaka-7 bazosincedisa ukuthi senze njani njengenkokheli khona siyacebisa abantu abantu bazimisele ukulandela isiko kodwa siswele bona bokusincedisa ukusitha njengenkokheli
kahle kahle umahluko phakathi kwehosana lesangoma kuyini
ihosana ikudepartment yokucela izulu isangoma kulapho kuyiwa khona emhlahle siyachaya amathambo
isangoma ngezinye indlela yenza umsebenzi ofana lo wenyanga
yena usuke kusangomeni usuthwasa usiba yinyanga
iwosana zona ziphele kanjani enkabazwe isobhuku khona bufundelwa njani ubuhosana
ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi ngayo umuntu eza kuphunywa lidlozi kule dlozi lobuhosana kule dlozi elokwelapha elokuba yinyanga kodwa-ke uphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo nxa kuyikuthi abantu imvelo bayayilandela imvelo yezulu iyahlonipha kakhulu nxa abantu bengasahloniphi imvelo yezulu iyababalekela ngoba indawo eqakathekileyo ecela ukuphila kwabantu
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo sobhuku wenketa village elowagwelo umnumzana Matthew Nketa lalelani isandla lesibili lalingxoxo ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula izamasiko njalo engusiwalu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamandebele kuyona le inyanga kuqala ngiyakwamukela kuhle
hayi ngiyabonga
ye mama sikulodaba lwenkosi lapha inyanga isifikile lapha okuthiwa khona uzagcotshwa umnumzana Raphael Khumalo lingathini lina ngalokhu njengoba sesizwe sokuthiwa khona ikhona enye inkosi ekhethwe
uRaphael Khumalo nguye singaye sibili silungiselela khona umkhosi mhlaka 24 yikho lokho leyo nkosi abayitshoyo hayi balungile lawo bayikhethe kodwa-ke inkosi yelizwe esiyikhangeleyo nguRaphael ngoba leyo abayitshoyo kunye nemagwegwe kayikwazi khona izalethwa lamhla iqalisa ukuvezwa ebantwini iqalisa ukufundiswa ngomthwakazi ayisikho esikumeleleyo lokho
kahle kahle kuyini okwenza ukuthi bathi inkosi ayisuyo Raphael Khumalo yiyona le abakhethileyo liyakuzwisisa yini ukuthi bakhethe njani
hhayi asiwuzwisisa ukuthi bakhethe njani ngoba yena uRaphael ngokahlangabeza uhlangabeza engumfowabo kalobhengula ewabulawa ngulobhengula belo embulaleli abo lobukhozi ukuthi uzambangisa yikho kutho ukuthi lo othutshayo kwakufanele ukuthi alubana babekubona ukuthi uzaba yinkosi ngani bamlethe ebantwini iminyaka yonke le edlulayo wazahlala labantu wabhoda lo mthwakazi wonke bambona ukuthi awunasi inkosi. Pho esibabona bekwenza bona imigubho ngamnyaka ngamnyaka. Kulokho kwasukela namhlanje sebethutsha sebesithi bayifaka inkosi mhla ka-9 njengoba uRafael simfaka mhla ka-12. Awusoke kusebenze lokho. Esikukhangeleyo okhangelwe ngumthwakazi ngokamhla ka-12 kaRafael. Kanti-ke laye khona lokho xa bemfaka ukuthi hhayi bafaka uKhumalo kulungile la uyabe ungukhumalo kaRafael ngoba uyabe lidlozi labo lonke. Nxa befaka umuntu ukuthi hhayi lo nguye ozaba yinkezo yamakhumalo kadeni uRafael uzasala ngaphi luyabe ibamba yona leyo nkezo ebabambela bonke. Hatshi ukuthi abe yinkosi, inkosi esiyikhangeleyo nguye uRafael.
Manje ngemva kokugcotshwa kwakhe mhla ka-12 likhangelele ukuthi isizwe sikamthokazi sizavuselelwa njani?
Isizwe sikamthokazi sesizakwazi ukuthi silenkosi. Lawo malungiselelo angasoza abe yilokhuza sithi thina yifasitheve ngendlela abangakhangela ngayo. Kule malungiselelo umthokazi uzahlala phansi alungise zonke izinto ezimfanelo ukuthi angaphatha njani abantu. Kwenzeka ukuthi kube umbuso opheleleyo ongasoze ube umbuso oyangisayo.
Manje liyavumelana lakho yini ukuthi nxa inkosi isikhona kumele ingene kwezombusazwe?
Hayi, inkosi kayingene kwezombusazwe ngoba okwakhe kingdom yakhe. Bonabo ababusayo abakhe yibo abangaba khona kumbe ufake uprime minister kumbe ufake upresident. Kodwa yena uyabe ngaphezu kwabo bonke, uyabe ngaphezu kwenkosi ngunkulunkulu ophezulu cha.
Manje libona uhulumende ezamukela yini khona lokho?
Uhulumende lanxa engayimukelanga kodwa uzakwazi ukuthi amaNdebele ase-ethikhethile inkosi yabo isikhona sebeyifakile. Lokho kuyabe kungokwakhe ayabe ezenzela khona ngendlela yakhe laye. Kodwa kinkosi amaNdebele babasebelaye ukuthi hhayi ubaba sesilaye umthunzi sesilawo kathesi sizimvu zolahleko.
Hhayi, kuyezwakala lingavalelisa uZulu.
Hhayi, Zulu ngiyalivalelisa, ngiyabonga indlela kazigcwale zonke abantu besiya khona ukuyagcoba inkosi ngoba inkosi uqobo lwayo siyofanika lo ayisiyo yomgubho.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana David Mhabinyana Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko njalo engusiwalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSawima egxile kwele South Africa, unkosikazi Joyce Dube osichathisela ngenhlelo zokuthuthukisa impilo yabatsha abaziqhuba eZimbabwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Inhlanganiso yakho ibidingela amantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini. Lokho iqhubekela phambili ngalomsebenzi kumbe sokukhona okunye?
Yebo, lokho siqhubekela phambili ngalomsebenzi and umsebenzi uyakhona. Lokho sisipha abantwana ama-sanitary pads njalo amankazana lokho esanda esiba maningi. Uhlelo lukhula nje, sesihambisa abanye esikolo. Last year bakhona babhadalelwe i-fees bathengelwa ama-uniform. This year tusalinde ama-donors ethu ukuthi ayebhadala esikolo. Njalo i-group isikhulile ngoba i-community yacela ukuthi kube labafana. Sesilabafana ku group yetu. Nakho siyathanda ukuthi sibafundise ukuziphatha, ukuzigcina, ayisikho nje ukudistribute kuphela. Ikukhuluma nabo one to one, siqondane nabo, sibafundisa. Njalo abafana laba asibo bafana abancane, nabafana sebekhulile, abanye sebebuye eBotswana, abanye sebezamile imisebenzi behluleka. Ndolulungelo Sibanda, Thulani Ncube, u-Antoni Lothobani ngabantwana sebeke bazama le msebenzi, babuyele basesikoleni ebhentshini bazimisele.
Kulula yini ukuthi bebuyele esikolo sebekhulile?
Kunzima ngoba la matitsha lawo acina engani abakuzwisisi ngoba sebekhulile, abanye phela bakhulile ukhumbula ukuthi bangangabotitsha. Kuba nzima besaqalisa kodwa-ke bazimisela. Ngiyakhumbula uThulani wayele grade elithaya emhlane, but ngiyokuthi isikolo besesifuna waligunda, engafisi lokugunda i-grade lakhe, but ngoba wayefuna isikolo. Abantwana laba bazimisele kakhulu. Njalo u-headmaster wabo baphethe kuhle, uyaba-accommodate-a, abatshele njengabantu asebekhulile ukuthi uyabona lokhu kurongo kanje 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 kanje. So labo baba ngabantwana, khuluma kunje ukuba late esikolo vela bafuna ngangcono basuke ekhaya ngo-5 because they walk a long distance.
Manje besuka lapha bazabuya,
besuka lapha sisazama njengamanje bengilokhu engigijima ngoba ukuthi baqede ngoba babuyele ku-form 3 not ku-form 4. Baku-form 3 next year ngu-form 4. After form 4 kuyini esizakwenzela khona laba bantwana ngoba soze sibabuyisele esikolo baphinde bahlale phansi. Sengikhulumile lama-organizations amaningi apho ukuthi bangasincedisa kanjani. Ngikhulumile le-Global Kingdom eyalapha e-South Africa, e-international, ukuthi ngilabantwana abanje bandawonye lamantombazana singabenzelani. Ngakho bazimisele balungiselele ukuyafika ekhaya ukuthi baye babona laba bantwana lesikolweni sabo labotitsha babo.
Zinhlelo abazaziqhuba bengaqeda isikolo kumbe babe besenze eceleni ngapho befunda?
Njengoba kuvela abantu abababhadalela i-fees abaqondane labo, besicela kumadona sicela kulapho kufanele benze ama-projects, income generating projects, ngoba vele ngabantu asebebakhulu olungelo labo-Thulani. Sekufanele ukuthi babone ukuthi bayazimela, babe le-responsibility yokuthi i-timetable yabo bayisebenza nini, nama-projects abo bawasebenza nini. Sizacela labazali ukuthi babancedise, labo-teacher babo bayabancedisa kakhulu. Abantwana labo sebele-team yesoka, bayahamba indawo zonke.
Lisebenza kuziphi izigaba zelizwe?
Besiseseku-Ward 4 eMzingwane ngaphansi kukakhansila uMoyo. Asikaqhubekeli phambili ngendaba zokuthi ama-resources, sikhuluma kunje abantwana bakabhadali, kambe uthi ungafuna futhi kwenye indawo ungakakhona. Yikho ngikhulume labe-Global ukuthi into lingabi nge-MBC ngelo-Ward 4 lensezi kuphela, sigcwale yonke indawo.
Leyo bekuyingxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu esawima, unkosikazi Joyce Dube, esixoxelayo esejohannesburg kwele-South Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha e-Washington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Ingoma kaMafiki Zolo isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Amabandla ezombusazwe athen hlo amehlo kobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebhonasi lomnyaka wonalo liza kuza ngemfanelo na. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.